wangu kipa na mzigo gurusa maringe ni kuwa niswa kwe mfura sezu no zikama ni wano wose nika ilipa nguwa ye drought hakuna mvura yaka kwana iliko iko zino tine madamano tiharala neseke hata kwani siku kulisa mvura yaka wanda izo ziri kusakisa kuti tinge tichichenesa mvura kamwe chete kuprinze Edward pasondo zvova zvaafekta nzvimbo dzinowana mvura kubva kuprinze Edward water treatment plant. Toyazve kumoto Jeffrey, tine dambudziko rekuti mvura yatinochenesa pazuva tichambotidzikirei zvikurusa. Izvi zviri kubudikidzawo nenyaya yekushayiwa mari yokunze yokutengesa mishonga yakakwana. Kana tisina mishonga yakakwana tinoti mishonga iripo iyoyo toisevenzesa zvekumbunyikidza kuti tichenese mvura shoma tikwanise kuti vanhu varambe vachirarama tisingachenese mvura yakawanda asi tichenesa mvura shoma maringe nemushonga unenge uripo zvova zvakonzeresa kuti vanhu vange vachishayiwa mvura muchinguva chino apo tichitarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa kuti mvura ingawanikwa yakawanda sei kubudikidza nekuwana mishonga yakawanda asi uko kunenge kwaita madrought kuzokaita sana sekina na Arava Demu tenge kaa kutongoisa kunanya denga kuti dai vationawo mvura yanaya yakawanda madhamu aya ana mvura inokwana.
Ii nzvimbo dzipi dziri kusangana nedambudziko iye zvino vachidemu?
Kana patongosvika panguva yatiri iyi yekuti mvura yashoma zvinenge zvaakutobata guta rese kuti kune mazuva asingachawaniki mvura kune dzimwe nzvimbo yomboenda kune dzimwe nzvimbo mazuva mashoma oro maava mashoma kuti vanhu kwainenge yambouya vanhu vamboticheredzerei varambe vaine mvura vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Ende zvipi zvamungataurirawo vateereri vagari vemuHarare pane ino nguva kuti vange vachiita nokuti tinonzwawo kuti mvura yemumabhohol iri kunetsawo zvakari kuwana?
Chatinotaurira vagari ndechekuti mvura yatawana iyoyo ngatiishandisei zvine ungwaru ngatisabatira mvura yatawana tikageza toisawo mabhaketi ezvosevenesa mumatoireti kana tichigeza motikari tisageze motikari dzine mahosipaiti tichezawo motikari tikaisa mvura mumabhaketi asina kunyavuvharisa aishoma kana tichigeza mvura tisageze nemashawa tiise mvura mubhaketi tisageze mapureti mvura ichingopakukira nokuti iripo iyoyo haisi kukwanirana vanhu vese vari muHarare.
Rimwe dambudziko rinotaurwa nevagari vachidemendere kuti havaziviswi mazuva anenge achiuya mvura munzvimbo dzavagere zvokudai vaiziva vaigara vakacheredzawo migoro nemabhavha zvii zvamungataura pamusoro penyaya
hongu iro dambudziko tatoriona tirikutorigadzirisa chatingati timetable yekunge ichienesa mvura kunzvimbo dzakasiyana siyana yatoda kugadzirwa manje manje tinenge taakuchiendesa pese patinotaura nevanhu pasocial media kumaredhiyo kumatv kuti vanhu vange vachiziva kuti kwavo mvura inouya mazuva api kuti vakwanise kunge vachichereredzera mvura. Tine urombo zvikuru nedambudziko riripo iri asi tinotokumbira kuti vanhu vanzo vangatinzwiwowo urombo nekuti izvozvo tiri kutosvinikanawo muhana dzedu kuti kuzvino vanhu voita sei.